manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina chikumi 29, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa anokanda zvombo zvinokachidza muguta reHarare izvo zvasiya zvitoro zvizhinji zvavharwa zvitevera kurwisana kwaitika pakati pemapurisa neveruzhinji.
Vakatidza basa muhurumende yava Robert Mugabe segurukota raiona nezvemaindastiri muna 2001 vangosana moyo. Vanoti vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya.
Vaimbova mutungamiri weBotswana vakwit Getumile Masire vanovigwa kuBotswana vamugabe vachiti varasikirwa neshamwari yavanga vasarirwa nayo musadhaka.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vabatana nemhuri yeBotswana mukuradzika vakave mutungamiri wechipiri wenyika iyi vaKetumile Masire avo varadzikwa kumusha kwavo kukanye nhasi masikati. VaMasire vakashaya nechina chapfuura vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa. Vachitaura parufa pavaMugabe avanonzi vafarirwa zvine mutsindo pavasvika. Vati kushaya kwa vaMasire hakusi kurasikirwa kweBotswana chete nemutungamiri akakosha asi kuti kurasikirwawo kwekuchamhembe kweAfrica pamwe neAfrica yose.
It is a great loss, not just to Botswana, but to us all. I feel very, very, very remorse at heart because of all my colleagues in SADC. President Masire was the closest.
VaMugabe vatsanangura vaMasire semunhu akashanda zvikuru mukuwanisa runyararo munyika dzakaita seCongo, Mozambique, Rwanda neSouth Africa pamwe chete nedunhu rose reSADC. Vati vaMasire munhu akanga asinganonoki kutambanudza rupasa achitambira vanhu zvisinei nematambudziko avo vachitiwo nzeve dzavo dzaigara dzakavhurwa kuteerera zvisinei nekuti zvavari kunzwa zvine udzamu hwakadii. VaMasire varadzikwa parutivi peguva remudzimai vavo uyo akashaya muna 2013. Vamwe vanoremekedzwa vanga vari parufa apa vanosanganisira vaive mutungamiri weSouth Africa vaThabo Mbeki, vaive mutungamiri weMozambique vaArmando Guebuza pamwe nevaive mutungamiri weTanzania vaBenjamin Mkapa. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwewo maonero avo nezverwendo rwavaMugabe pakuvigwa kwavaMasire.
Hongu, zvinofadza kuona vatungamiri vemuAfrica vakabatsiridza kuti Africa iwane kusunungura kuzere vachichemana. Asi chatinoda kuti taure pamusoro pechiitiko ichi ndechekuti vaMugabe hongu vaenda kunochema vaMasire, asi vatungamiri vaviri ava vatungamiri vakasiyana nekure chose. Tinoona vaMugabe vari mutungamiri hongu akarwira rusununguko rweZimbabwe, asi varambirira vari pachigaro. Asi vaMasire vakapuwa mukana wokutungamira Botswana ndokubva vasiya vasingamanikidzwi. Saka ndinoziva kuti vaMugabe pavanga vachitura mashoko avo pachiitiko ichi vanga vachifungawo maererano nebamiriro akaita utungamiri hwavo muZimbabwe.
Tichitarisawo vanyarikani nevanoremekedzwa vanga vari kurufuku, tinoona kunge vamugabe ndovega mutungamiri wenyika abva kunze kwenyika angari parufa apa vamwe vanga vari vaimbo vatungamiri nevatungamiri wedzihurumende zvinoreve izvi
izvi zvamuri kutaura vakanemirinda zvionawo zvazvinongoreva ndezvimwe chete ndezvekuti vamugabe vasaririra ndivo vega vezera iroro vasara vachiri kuita zvokutonga vamwe vavo vese vakaenda kunozorora vamwe vakashaya sezvanambotaura saka vamugabe ndinovimba vachipa speech yavo vanofanira kunge vadzamisawo pfungwa vachinyatsoongorora kuti aiwa ndini ndegandasara wezera iri handichaenderane nenguva ndinovimba kuti vadzamisa pfungwa dzavo kusvika ipapo but ina hangu handifungi kuti vamugabe vanofunga nenzira idzodzo nekuti pakawanda pataifunga kuti aiwa zvaitika izvi zvinofanira kuita kuti munhu mukuru wezera iroro anofanira kuchifunga kunozorora asi havana kuzorora
ko pamashoko avapawo zvii zvamungataurawo pamusoro pavo
vapa mashoko akanaka chaizvo nekuti vanga vachitsanangura zvakaitwa nemufi zvinova zvechokwadi uye ivo sevanhu vemazera mamwe chete I think ndivo vamwe vevanhu vane kodzero yekutaura pamusoro pemufi uyu
vanga vari nyanzvi mune zvematengero enyika vari mudzidzisi mukuru Patswana University of Technology Dr. Rick Mukonza vari parunare kuPretoria South Africa neStudio 7 Vakatidza basa muhurumende yava Robert Mugabe segurukota raiona nezvemaindustry muna 2001 vangosana moyo vanoti havasi kuzopinda mubatanidzwa wemapato anopikisa pachaitwa sarudzo dzegore rinouya idzo vati vachakwikwidza semutungamiri wenyika. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anoti panyaya iyi.
Vachara pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi vamoyo avo vari kutungamirira chikwata chevari mune zvematongerwo enyika chiri kuzvidaidza kuti Alliance for the People's Agenda kana kuti APA vati havawirirani nenyaya yekuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa pamberi pesarudzo chikwata cheapa chinonzi chine vanhu vakabva mumapato akasiyana-siyana vari kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere
ndinofanira kuti ndinzwisa kuti vane vachibatana kuti vaite chii inini zvandinofunga kuti tiri kuda samazimbabwens mutungamiriri anonyatsonzwisisa kuti utungamiri zvinoreva kuti unotungamira nyika yese kwete kuti unotungamirira bato rimwe chete kana muchiti vanhu vanobatana mapata anobatana monitaura kuti vanobatana vachida kuita chii kubatana kupana mabasa chete kana kubatana kutsvaga munhu mumwe chete anotitungamirira achitungamira ruzhinji rwavanhu rwese zvinogona kuitika izvozvo tisina kuita nyaya yekubatana kwavari kutaura
vamoyo vatiwo kana vakasarudzwa semutungamiriri wenyika gore rinouya vachaita zvose zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hubve mumadhaka mahuri vachiti chakakosha ndechekuti kuve neutungamiriri hunoziva zvauri kuita
kana muchitarisa kuti nyika yedu iri ipapi yezvino economy yacollapse vana havana mabasa vana vari kufunda vachishaya vari kuenda kuchikoro vachishandisa mari dzakawanda wanda dzavabereki kana vapedza votsvaga mabasa havawane iye zvino nyika yedu iri divided vanhu vari kurwa zvisingaoneki kuti chii chatiri kurwira even muzanu yacho vakutanga kurwa pachavo tinofanira kuwana munhu anotitungamirira munyika ino ino anogona kubatsira kuti vanhu vashande pamwe chete tibatane samazimbabwens tiite kuti ikonomi yedu ishande vana vedu vawane mabasa ndozvandinogona kuita ini
vamoyo vakurudzirawo zvizvarwa zvese zvezimbabwe kuti zvishande navo kuti vaunze shanduko munyika mashoko avamoyo aya anouyawo panguva iyo mutungamiriri wemdc vamogen tsvangirai vakadzingwa basa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika mai joyce mujuru venational people's party nevamwe vatungamiriri vemamwe mapato anopikisa vari pakati penhaurirano dzekuedza kuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya kuti vawedzere mukana wekukunda bato rezanup f musarudzo idzi mumwe wavanga vaina vamoyo pamusangano uyu ndiva moses muzila ndlovu avo vaimbova gurukota rinoona nezvekupodzwa kwemaronda muhurumende yemubatanidzwa nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoi mabhenge vati kunyange hazvo pasina zvingakwaniswa kuitwa kuti vamwe vashandure mapfungwa avo panyaya yembatanidzwa. Danho ravatora iri idanho rinodzosera kumashure nyaya dzekuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vamoyo vakatiza muhurumende yava Mugabe muna 2001 vakazonyora tsamba yekusiya basa vava muSouth Africa. Mune imwewo nyaya, nhengo mbiri dzinorwira kodzero dzevanhu munyika, vaParson Dzamara navamakomborero haruzivishe vatongerwa kugara mujeri kwegore rose zvitevera kubatwa nemhosva kwavaita. Panyaya yekunzi vakatora ngowani yemapurisa anorwisana nemvonga mupopoto kana kuti helmet pamwe nemboma yemapurisa yaanoshandisa mukurova vanhu vanenge vachiita zvemhirizhonga. Mutongi wedare amai Josephine Sande vati mwedzi mipfumbamwe yasendekwa parutivi ndokunge vasina kuita mhosva yakadai kwemakore mashanu anotevera uye ndokunge vashanda munzvimbo dzavanyoresa kudare kwemaawa mazana matatu ane gumi neshanu kana kuti community service. Vaviri ava vanonzi vakapara mhosva iyi gore rapera vachinzi vakabatwa mushure mekunge vabira mamwe madzimai maviri paAfrica Unity Square anonzi akaridza mhere zvakakonzera kuti mapurisa anochengetedza paparamende amhanye kuzobatsira madzimai aya. Zvinonzi vaviri ava vakaramba kusungwa vakabvutira mapurisa aya helmet nebutton stick zvakazoita kuti vazotsvagwa vakabatwa. Asi vaviri ava vairamba mhosva yavaipomerwa iyi vachiti vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa ekuAustralia apomera mumwe mukuru weVatican mhosva yekuve nenhoroondo yekupara mhosva dzine chekuita nenyaya dzepabonde chinove chiitiko chawedzera mutoro pana Pope Francis wekuti vazadzise zvivimbiso zvavo zvekuparadza kushungurudzwa kwevanhu mukereke yeRoman Catholic. Hurumende haina kupa umbo hwakadzama pamusoro pemhosva iri kupomerwa Cardinal George Pell kunze kwekungoti pane zvipomerwa zvakati kuti pamhosva iye.
America inotarisirwa kutanga kushandisa mitemo mitsva inobata vanenge vachitsvaga mavhiza yekupinda munyika iyi vanobva munyika nhanhatu dzine vechitendero chechiMuslim vakawanda. Mitemo mitsva iyi inoti vanofanirwa kuve neukama hwepedyo-pedyo nemumwe wemhuri ari muAmerica kana bhizimisi muAmerica kuitira kuti vabvumidzwe kupinda munyika iyi.
Mutungamiri weChina vaChi Jinping vatanga rwendo rwavo rwemazuva matatu kuHong Kong nhasi kunocherechedza makore makumi maviri kubva pakadzokera guta iri kuve pasi peChina zvichitevera kumboyo kwaro pasi peutongi hweBritain.
Kunyange hazvo sangano rinoita zveongororo reAfrobarometer rakaratidza kuti vanhu vakawanda munyika vanoda kuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa. Izvi zvinenge zvakona ng'anga murapwa achida sezvo mapato matsva ari kuramba achiumbwa zuva nezuva pasina mukana wekubatana. Nezuro Gweta remuHarare muzvarifa dzaimahere vakati vachakwikwidza kuMount Pleasant vakazvimirira. Nhasi vaimbova gurukota muhurumende yava Mugabe Dr. Nkosana Moyo vativo vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato rinopikisa idzva reAlliance for the People's Agenda vachiti zvemubatanidzwa hazvishande. Mapato ezvematongerwo enyika avepo anenge ave kutoda kusvika makumi matanhatu uye akawanda acho anoti haadi zvekubatana. Ko, kuwanda kwemapato anopikisa uku kunorevei chaizvo? Mukupindura mubvunzo uyu tabata Gweta vaLloyd Musipa pamwe nemutevedzeri wemubati wehomwe muMDCT vaCharlton Wende. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHwende.
No, isu se ma demokrasi tino chinga miza kuwea kwa ita vanu wavira wama here na wango sana mo. Tino ziziwa tese kuti wanawembu wawashu nire musu umwejete chatino daisu chatino kuru zirase musa ngano MDC ndeshe kuti wa Zimbabwe ndese waku nyuta ne utongu wezano PF ngati bata na yeti gare pasi chite chinu chingwe chete chite chisungo chingwe chete chekubisa zano PF murumende. So that thing that in a woman, in it as those one.
Mkoma Lloyd.
Zimbabwe, another my politicians, my new one. One of my ideas, my new one. Times one who recycle my dinosaur, so anima 20, 30 years. That's what part the same ideas, niggas, me and the so this, I think it's a sign of new things to come. But even a new one. Parukumuya, Dovata, Chinja, senior politics, on 2018. Zimbabwe, you know, Zimbabwe president umwechete since 1980. Saka, nguwe yose yi, tungu namba chungu zore, la nima opposition nacho zose, wanu wa gara varimu wa chungu tembirela, wazinga pana nima baton stick.
Va wende manzwa zva taurwa na vamusipa vari kuti hakusi kuti vamugabi vagarisa asi vamo vari kupikisa vacho vane nguva yakareba kwakuda vanotemwa dzinobva ropa.
Nyaya iripo haizi yekuti titsvage vanhu vatsvabaiwa. Isu seMDC hatisi kutaura nyaya yemapositions. Chatiri kutaura tiri kutaura kuti vari muno vanhu vatambura zvakanyanyisa muZimbabwe. Chatinoda isusu tiri kuda kuti vanhu vese maZimbabwezi vese vagare pasi vaite chinhu chimwe chete. Kana maZimbabwezi vese vakagara pasi vakatenderana kuti ningi uyu ndiye anofanira kuita president because ndiye ane mukana wekuti tibvise zano PF muhurumende tinowirira nazvo isese MDC but nyaya yekungoti tingoti takuti tikuda vanhu vatsva ngatibvisai vanhu varipo vanhu vese varipo vatsva because vatsvangirai sekuziva kwatinoita havasati vamboita president wenyika vakahwina maelections vakabirirwa zvinozikanwa nemunhu wese. Saka munhu mutsaru chete aripo ndivamugabe vane 39 years varipo ndiye munhu watiri kukakarisana nesu pamwe chete tese tiri muopposition kuti tivabvise
vamusipa.
Ndinobvumirana nezvimwe zvitaura navahwende no ishu iripo ndeyekuti Zimbabwe inofanira kuenda kumberi patinongopesana ndepekuti how and nani wacho achitungamira. Isi tiri kuti pfungwa dzangu kuuya kuri kuita vanhu vanyuwani zviri kuratidza kuti vanga varipo wedza vari kutonga wedza kuopposition vagarisa ngavati acknowledge kuti no vazvikonewa ngavachipa vamwe vane pfungwa nyuwani vane energy vasina history yokumhara maelections. Haungaiti maelection 6 uchiruza woti ndoramba ndiri munyuwani ndoramba ndiripo. Hazviite, tinoda kuti titange new political culture yekuchinja leadership. Ukafoira one election buda popinda umwe. Ndo culture yepolitics even internationally. Hakuna kuti woti mama election one after the other. Oramba uchiti aiwa makore angu hanzvati matanga kuverenga kuti one.
Vahwende pindura itinzi.
Ine handisi kuwirirana navamusipa nekuti nyaya iripo ndeyekuti vatsvangirai havasati vapiwa mukana wekuti vaenderere mberi nemandeti yavakapiwa since 2000. Hazvigone kuti muchitamba nhabvu vatsvangirai munhu ari pabhenji masubstitute moti timu irikutadza kuhwina saka ngatisaburane vanhu vakagara pabhenji hazvigone kuitika but for now isu as MDC chinangwa chedu hachisi chemaposition kana vatsvangirai vakabuda pachena kuti aiwa havasi kuzviimposa ivo pane vanhu paaiwa tiri kuti for now as maZimbabweans chinhu chiri kutitadzisa kuti titore nyika tiunze shanduko chinhu. Dosha tiri kuti isusu tese huyai tigare pasi maZimbabweans ese tiongorore kuti chatinetsa chaizvo muZimbabwe chii chingaite kuti shanduko iuye chii chingaite kuti tichinje upenyu hwevanhu chii tisingataure nyaya dzemapositions MDC hatikudze maposition pamberi.
Mutedzeri wembati wehumwe memDCT vaCharlton Wende vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta vaLloyd Musipa vanga vari parunare kuBritain.
Mapurisa anonzi aswera achikanda zvombo zvehutsi hunokachidza muguta reHarare izvo zvapa kuti vezvitoro zvizhinji nemahofisi muna First Street, Jason Moyo naKwame Nguruma zvivharwe sezvo mapurisa angaurwisana neveruzhinji. Bongozozo iri rinonzi ratanga mangwanani apo mapurisa akanda maspike pakombi yanga yakatakura vanhu ikaita tsaona pakuvara vana vechikoro. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Chiteko ichi chatamusa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki avo vanonzi varova mapurisa uye vanonzi vange vave kuda kutorera mapurisa ari muguta maSpike vachitsutsumwa nekukuvadzwa kwevana vechikoro. Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti chiitiko ichi ndicho chakonzeresa muchokoto muguta.
Saka mukombi mamwe nevanhu paida kutiza ndopa yasvika nobva yarova vanhu vechikoro vanga vachienda kuchechi vanga vachitosvambirawo zvavo. Ndopa kuvara vana vatatu. Umwe wacho tangona afukidzwa atizi kuti mupenyu here pari zvino. Kubva nguva iyoyo ndopatanga kuti vagari vemacitizens angotanga kuti no zvino izvi tofanira kuact against these things. Saka ndazongoona nemambo makomore zita jamuka kuti tofanira kuwana zvinhu zvatingaite kuti tiite action against this.
Mumwe wevechidiki mubato reMDC Tiva Denford Ngadziore vaudza Studio 7 kuti mapurisa aedzawo kubvisa vanotengesa mumugwagwa pamahofisi eDiz Office muna Kwame Nguruma uye pavaramba kubva ndipo pavatanga kukandira vanhu utsi hunokachidza. Vaangadziore vati zviitiko zviviri izvi zvatsamusa vakawanda uye vati hurumende inofanira kuona zvaingaita nenyaya iyi.
So magrupu ya Artu Daro zvaita zvifi vabatana kuti mapurisa vangatishungurudza kuti vakanda maspike pamusoro pezvo kubvisa mavhenda. So zvakakonzera noizi yake mumavhenda vadini vatange kukonfirma mapurisa. But nyaya yomberi ipo nyaya pari kuduva kuti izvo vanhu vaonesane kuti Zimbabwe haina mabasa. Zimbabwe haina kuti vanhu vanorara masei. So nyaya yomberi ipo haiti nyaya yekubvisa mavhenda o nyaya yekukandira maspike. Inyaya yekuti tione runyararo vanhu vachitengesa.
Pataenda pamhepo mapurisa ange achiri kukanda utsi hunokachidza uye vanhu vakawanda vari kutadza kubuda mumahofisi kana muzvitoro mavakavharirwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa pamusoro penyaya yemaspike iyo vanhu vanogarawo chema-chema nayo zuva nezuva. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona zvekudzivirirwa kwemukati menyika vaRonald Muderedzwa vati havana chavanoziva pachiitiko chanhasi uyewo vati apo komiti yavo yakatendera nenyika svondo rapfuura havana kubvunza nezvenyaya yemaspike nekuti yaive mumatare edzimhosva. Nyonga-nyonga yaitika muHarare nhasi yaitika apo gurukota rezvemari vapatri chinamasa vange vachiudza musangano mukuru wokuongorora kuti Zimbabwe ingasimukire sei vachiti nyika haichada shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika asi munyaya dzeupfumi. Asi vamwe vapinda mumusangano uvati vachinamasa vakarashika nekuti kuita kwehurumende zvikuru sei pakutyora kodzero dzevanhu ndiko kunoita kuti nyika isasimukire munyaya dzeupfumi. Mukuru weYouth Forum vaWellington Zindove vaudza Studio 7 kuti upfumi hwenyika hubudiriri kana nyika ichityora kodzero dzevanhu. Vakawanda vari kupinda mumusangano uyu wemazuva maviri wakarongwa neChatman House, Surface Trust, Rises in Zimbabwe Coalition nenet vati Zimbabwe inofanira kutevedza bumbiro rayo remutemo kuitira kuti zvinhu zvifambe munyaya dzeupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muSouth Africa zvinoti zvaugara zvakabatira ura mumaoko nekutya mhirizhonga, kushungurudzwa nemapurisa pamwe nekuurayiwa munyaya dzezvematongerwo enyika. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vakawanda ava vanoti kunyange zvichinzi muSouth Africa mune utongi hwejekerere kudarika muZimbabwe, mapurisa ekuSouth Africa anovashungurudza nguva dzakawanda, zvikuru sei kana vakawanikwa vasina magwaro ekuve munyika iyi zviri pamutemo kana kuwanikwa vachitengesa zvakasiyana-siyana. Vanopinda muSouth Africa kunoshanya havabvumirwe kushanda basa ripi zvaro. Vakawanda vanoenda kuSouth Africa vanonyoresa kuti vari kushanya. Vanoda kunoshanda vanopuwa matsamba anodunungudza basa ravo uye havabvumirwe kuita rimwe basa. Asi nekuda kwenhamo yapfunya chisero munyika dzakawanda mudunhu reAfrica, zvizvarwa zvedzimwe nyika zvikuru sei zvemuZimbabwe zvinoenda kunoshanda kuSouth Africa asi zvapinda zvichiti zviri kunobva kacha. Vati nashe nyama dzavo ndemumwe anotengesa zvirezwa kuSouth Africa. Vanyama dzavo vanoti ivo nevamwe vavo vari panguva yakaoma nekuda kwemapurisa anovashungurudza nekuvabhadharisa mari yechioko muhomwe nekuda kwemapepa avo ekugara muSouth Africa asina kumira zvakanaka. Vanyama dzavo vanoti vanobhadhariswa mari mazuva matatu pasvondo, kana vasisina mari voburitswa zvechisimba muSouth Africa.
Isu semaZimbabwe tikauya kuSouth Africa, we are the most targeted people kuti kwatiri isusu vanoona se we are the cash cows, kuti vakandotiona chete vanofunga kuti pane mari. Saka utsinyo wano titina ndiwe kuti at first wakatora mare kwa tiri isusu. They communicate with another policeman who is ahead. Kuti warafuti kuti ayo wapane mare ya ina ahead. Wapeza kudaro, waona kuti atisina mare. The only things wano try by all means is to deport us. Wano kwati bata kuti deport au tendesa kulindela. Kuti wati tusire kumusha.
Izu sinoti giri wana wapasumo masuku. Wanoti chinonya nyakuru waza. Ndeche kuti wasina mapepa wakawanda. Wano batu wase napuka uya watungu nenguwa. Amai Anesu Gotora, vanoita basa rekutengesa, vanoti mapurisa ekuSouth Africa anovawanira mhosva senzira yekuda kupiwa mari choko muhomwe.
Nokuti wani takagara ipo pano, tokorangoridzirwa futi. Wakangozvimugarira ipo pano patafura papazi. Ehe, uchifamba ipapa, kunosvika apo papepa panera tosungwana mapurisa, ID passport. Toda 100 rand, toda 50 rand. Iwo hauna 50 rand yauda kutenga uchinga. Ndobvisa 50 rand yandomupa. Ndosara ndisina chinhu.
Nyanzve zvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri vanoti pava nedambudziko revanhu vari kutumwa kuzosora zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kubuda pachena kuti hurumende yava Robert Mugabe yatadza kutungamira nyika.
And also patino atenda mademo, it's quite clear kuti vanhu vezanu especially because vanhu vane perception yekuti even central intelligence munhu wezanu. Of which it's okay, the majority of and some good panemuna remove central intelligence as certain ways and Pona Kwakat. Those no way to waver Kumana CIO. Kutimun Pano, I wanna. A pastor, I could one per moon, one not who you don't give a manu. Musiao, Kwakat Kwakat. And this was those who was made out to an one suit. Ah, Zami Kutu Tumira, Irku investors, Akanyana, even diaspora.
Zizar was a Zimbabwe, Zimbu, Squara Nekudaku in Rishon, Matunga, Wenika. Pamwe neufumi usina kumira zvakanaka zvinonziwo zviri kubatwa senhapwa. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika vakindness paradza vanobvuma kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kushungurudzwa munyika dzakawanda dzinosanganisira South Africa, Botswana, Kuwait pamwe neCyprus. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Arthur Chiguriwa.
Yashika nguwe kuti tichienda kuna Mabla Msanganya wewe Studio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri Studio 7 pa Facebook ne pa WhatsApp.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa nyaya yezviri kuitika muHarare panyaya dzemakombi nemapurisa. Taisa rombora kanaka kuti takwanisa kutaura na mukoma Farai Muza. Ngatimbonzwa kubva kwavari panyaya iyoyi.
Parisuto hatina hedu dambudziko yekunzanzi zvemaspike nechibhozi bisuti nemotika dzedu dzine mapepa akakwana. Dzozi tango zvikopa vari ipapo kutongomira tovara dzozi zvedu kusvikira vanopedzisira kuti.
Facebook page yedu ye VOA Shona. Endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona. Modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Msanganya huye ndiri mu Washington.
Vatereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tirikutarisa zviri kubuda kumusangano weHIV AIDS uri kuitirwa muno muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu nichitimburare zvakanaka vateereri tokusiyai muina Chris Gande namutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika.